manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina chikunguru 13/2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini dini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
kuna mwana ngoti vakazwa kuti sarudzo dzauya vototanga kukwinya nguo nekukwinya maoko mangoromera ositanga kufamba
motokari yebato rinopikisa reMDTT inopiswa mumusha wekuwadzana zvinofungidzirwa kuti zvine chekuita nenyaya dzezvematongerwo enyika
kamera nikari sitapi akusi kutungamira kukokera moke kwete chiru chikuru kwazvo chinofanira kuti chiitwe nemunhu ane utano ane kufadzi pamwe chete sematauriro azvakaitwa nekumbiro remutemo renyika
mutungamiri wenyika varobert mugabe avakaenda kusingapore kunorapwa havana kudzoka nezuro sezvanga zvakataurwa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko asi pane mashoko ekuti vanogona kudzoka mangwana Boka rezeki rinoti harisi kuzovandudza miganho yematunhu kuitira sarudzo dzegore rinouya asi kuti richashandisa yakashandiswa muna 2008 sezvo pasisina nguva veMDCT neZANU-PF votatsurana panyaya yemashandiro ezeki iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Motokari yebato rinopikisa reMDCT yakapiswa nezuro manheru mumusha unogara veruzhinji wekukuwadzana muHarare. Mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa avanovawo mumiriri wekuwadzana mudare reparamende vaudza Studio 7 kuti sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza 2018 zviri pachena kuti pane vamwe vanhu vave kuda kukonzera mhirizhonga. Atina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vachamisa.
Nonzwa kuti kuma 2 a.m. pazouya vakomana kana tovarume vanokwana vaonekwa kunge vatanhatu kunge vasere vazenge vakumhanya vachitiza asi mushure mokunge mota yakunzi paichiputika. Nevanga vakachengetedza nzvimbo saka pazotariswa mota yanga yangova moto kupera kuratidza kuti paka paiswa zvinhu zvinopfuta zvakanyanya kungangova peturo saka isu tinofungidzira petrol bomb saka ndozvaitika izvozvo mota yakuika kusara yangova pasina zvachose
nyaya iyi yamhangarwa here kumapurisa
mapurisa akatoudzwa chaiko zvichangoitika nekuti zvakabuda ipapo panga pane mutsindo chaiwo wakaita kuti nemapurisa pedyo nekamba yemapurisa yedu yomukwadzana saka vaziva nyaya iyi vanga vachifereseta asi isu tinoziziva zvedu kuti izvozvi zvimabasa eundyari ndyari nyanya dzinenge dzichida kuti dziti musangano wedu uripo nemusi wesvondo unge usingafambi zvakanaka vaakutanga kuti zvazodai pamunondo pamusasa nokuti tinoziva kuti vari kuvhunduka nyaya yekungo tigare tichiita maitiro edu ekugara tichisangana nevatsigiri nevanomiririrwa nokuti ibasa revamiririri kuva neuchapupu kudzokerazve kuudza hama kuti zvinhu zvakamira sei sekuziva kwamunoita kuti paramende iri pazororo saka zororo iroro nderekuti maMP anga ari mumaconstituents vachitaura nevavanomirira saka izvo ndiona sekuti pane vasingazvidi vakuda kuti vashandise nyaya idzodzidzi uyezve taakunangana nesarudzo pa2018 kuna mwana ngoti vakanzwa kuti sarudzo dzauya vototanga kukwinya nguo nekukwinya maoko mangoromera ototanga kufamba nekuona kuti maoko avo anenge opisa zvino kwete kukwazisana asikuda kuti maoko awo ange ari pamitumbi yavamwana.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT varumiriri wekuwadzana mudare reparamende vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avanga vachitarisirwa kudzoka munyika nezuro kubva kuSingapore kwavakaenda kunorapwa nemusi wechishanu vanonzi vanogona kudzoka mangwana kana mugovera. Basi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko ndiro rakanga razivisa kuti vaMugabe vaizodzoka pakati pevhiki. Mutauriri wavo vaGeorge Charamba vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi vanhu vanofanira here kuziva nezveutano hwemutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga.
Zvakakosha zvachose uyezve pamutemo chaipo nyika inenge ichifanira kunge ichinzwa kuti mutungamiri wenyika ari pi, zviri kumufambira senyanyei tichiona makore akawanda navaMugabe uyezve nekuti havasi kunzwa zvakanaka. Saka kana vachinge vaenda kunotariswa zvekurapwa, nyika inofanira kuti iziviswe. Zvakarewo tinofanira kuona kuti mukati meZimbabwe nedambudziko guru rekuti vamwe vatungamiri vechiuto vanopindira nezvematongerwo enyika. Nekudaro zvokosha kuti nyika igare ichiziva kuti mukuru wenyika ari papi, zviri kufamba sei nekuti zvinogona kuzotipinza munyonganyonga nedambudziko ratichava iroro revatungamiri vechiuto vanoda kuzipinza mukati mezvematongerwo enyika. Zvisiri izvo, zvisiri pamutemo.
Asika vamwe vanoti zveutano hwemunhu zviri kwaari iye nachiremba wake, hazvinei nemunhu wese kuti angazive kuti zvakamira sei.
Kwete, nekuti zvatinoziva ndechekuti mari dziri kubuda hadzisi kubuda muhomwe yavaMugabe dzekuti varapwe, dziri kubuda muhomwe yenyika. Uyezve bumbiro remutemo rinotaura kuti kana pachine paita matambudziko anoti anosanganisira kuti mukuru wenyika akundikana nenzira yeutano kana kuti nenzira yekutaika pfungwa kutungamira nyika, panofanira kuti patorwe matanho ari pasi bumbiro remutemo kuti zvinofambiswa sei. Nekudaro, nechikonzero ichocho, tinofanira kuziva senyika yese kuti utano hwemukuru wenyika, pfungwa dzavo nezvimwe zvese zvichiri pamwe chete here kana kuti kwete. Nekuti kutungamira nyika harisi dambe, hakusi kutungamira kukokera mombe kwete. Chinhu chikuru kwazvo chinofanira kuchiitwe nemunhu ane utano, ane pfungwa dziri pamwe chete, sematauriro azvakaitwa mubumbiro remutemo renyika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vagari vemumatunhu mana eManicaland vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakawana kubva kumasangano anoti Development Aid from People to People neUnited States Agency for International Development kana kuti USAID. Rubatsiro urwu rwakanangana nekuwanisa vanhu mvura yekunwa yakachena, madiridziro, zvimbuzi nezvimwe. Ngatinzwei kubva kumutoro wedu wenhauloida mumoyo.
Vagari vakaita rombo rakanaka rekubatsirwa ava vari mumatunhu anoti Mutasa, Nyanga, Chimanimani nechipinge. Chirongwa ichi chinoitwa nechinangwa chekukurudzira utsanana kana kuti Water Supply, Sanitation, Hygiene and Natural Resources Management kana kuti SeaWash. Vazhinji vevagari venharaunda idzi vange vasina zvibhorani nezvimbuzi zvichitevera kuparadzwa nemafashamo emvura yakanaya makore apfuura yaizivikanwa nekuti Cyclone El Nino. VaPeter Maruma, mumwe wevagari venharaunda yemutasa, avo vanoti vakabatsirikana zvikuru nechirongwa ichi.
Zvakatibatsira zvikuru. Chikonzero ngechekuti zvakakwanisa kuti advantage yekuti takaitawo matoilets aibatsiwa kune vanhu vanga vari vulnerable. Touya pazvibhorani zvanhu zvakafa. Takakwanisa futi kuti zvigadzirwe.
Vafungai muneta vanogara muward 1 kumutasa. Vamuneta vanoti rubatsiro vakawana vagari wasimudzira nharaunda iyi zvakanyanya.
Vedhap vakabatsira mukukonsorora kwematoilets. Matoilets aya aita cater for girl Charlotte, saka pane marooms akaitwa separate anobatsira girl child nyaya masanitary wear.
Mumwe akawana ribatsiro ndi amai Memory Karinda vane mwana akaremara.
Ini ndandiri one of the beneficiaries pama latrines just because ndine mwana ari chronical ill, ari mentally retarded. Saka ndakakwana program. At what level latrine yangu ndio yakaitwa the best at what level nekuti ndakaigadzira ine site yekuti kana zvirema waya muma wheelchairs wanokwanisa kupinda wachizvibatsira zvakadini zvakasununguka.
Muzvare Adeline Dzemwa anoti vazhinji vevagari vakawanawo dzidziso yakakosha ichabatsira vakawanda kwenguva yakareba pamusoro peutsanana.
Ndoda kuvatenda kunyanya nedzidziso. Vamwe hatikwanisi kusvika pane nzvimbo zvadzakaitirwa asi vazhinji vakawana dzidziso pamusoro peutsanana hwenharaunda nemhuri.
Varobert Chawatama, mukuru anoona nezvemvura uye utsanana mudunhu reManicaland, vakataurawo pakutambidzwa zviri pamutemo kwezvibhorani nemapindu kuvagari, vakati nyaya yekugadzirira vanasikana nzvimbo yekuti vazvishambidze panguva yekutevera yange yanonokerwa zvikuru kuzvikoro zvekumaruwa. Vange vakamirira USAID Zimbabwe vari mutevedzeri wemukuru wesangano iri kana kuti Acting Deputy Mission Director amai Julie Nenon, vakati bazi ravo richaramba rakamira nevanhu vemuZimbabwe mukuedza kuzadzikisa kodzero dzavo dzeutano. Vakatiwo mushandira pamwe nevagari vemunharaunda idzi kwakapa kuti basa ravo rive nyore. Ndakamirira Studio 7 kwaSherukuru Mutasa, ndini Leda Moyo.
Vamwe vanhu vanogara kunze kweguta reBulawayo neZuro vakaongororwa ropa, shuga pamwe nemaziso nezvimwe pachena pasi pechirongwa cheNational AIDS Council. Mutoro wedu enhau taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weLivhevhe District AIDS Awareness Committee amai Priscilla Mark Isaac vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chaitwa pasi pechirongwa cheNAC ichishanda nemamwe masangano akasiyana-siyana uye chakanangana nevanhu vanoonekwa sevari panjodzi yekuwana utachiwana weHIV.
Robert Sinyoka ndeimwe yatinoti hotspot. Zvichireva kuti tinoongorora mararamiro ari kuita vanhu munzvimbo iyoyo. Saka kuno kuIperi Urban Village rent dzakachipa. Saka vasikana vanotengesa bonde vanofarira kugara kunzvimbo dzakadaro. Zvichireva kuti kana nzvimbo yakadaro vanogona kutenge vari munjodzi hombe. Saka tova kuti vanhu vari panapa vakatesta vakaziva kuti vakamira papi zvinogona kuita kuti vasararame upenyu hwokutengesa bonde risina kudzivirirwa.
Vamwe vevanhu vauya kuchirongwa ichi vakakwanisa kuongororwa zvirwere zvakasiyana-siyana vati vafara nechirongwa ichi sezvo chaunzwa kwavari. Mumwe wevanhu ava mukomana wechidiki Thomas Nyoni, uyo ati anoziva kuti zvakakosha kuti munhu azive kuti ropa rake rine utachiwana hweHIV here kana kuti kwete. Asi ati vanhu vakawanda vemunharaunda yenzvimbo yeRobert Sinyoka vanotadza kuita izvi nekuti vanoshaya mari yekuenda kuzvipatara zviri pedyo. Izvi zvatsinirwawo nemumwe musikana uyo angoda kudedzwa nezita rekuti Patient.
Ini ndau yakuzotesta semunhu unofanira kugara uchiziva kuti status yako yakamira sei. So tafara nekuti padhuze tinofamba netsoka tichinguva chizvo tichitauya kuzobatsirwa.
Muzvare Margaret Mucheki avo vati vakabatwa nechirwere chemaziso chinonzi glaucoma vati vafarawo kuti vakwanisa kutariswa maziso avo pachena.
Chaita kuti ndiye pananzwa kuti kune madokta anobatsira nezvemaziso uye anobatsira vanhu vaya vanenge vasina mari sezvakaita seni, saka ndafarira kuti ndisvikewo pano.
Amai Mark Isaac vati venaki vayo kugara vachiita zvirongwa zvekuenda muvanhu senzira yekurudzira veruzhinji kuti vazive pavamire maererano neutachiwana hweHIV AIDS.
Chirongwa ichi National AIDS Council iri kumhanyisa yatinoti closing the type of new HIV infections. Tikuti pombi toda kuivhara zvachise.
Pange pane mamwe masangano akasiyana-siyana anosanganisira veZimbabwe National Family Planning Council avo vange vachidzidzisawo vanhu nezvekuronga mhuri. Mamwe masangano akadai seJustice for Children Trust neChildline vange varipowo vachidzidzisa vanhu pamusoro pekodzero dzevana uye nezvekudzivirira kushungurudzwa kwevana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vamwe vagari vemuchegutu nenharaunda dzakapoteredza guta iri vanogamuchira nemufaro chirongwa cheNational Social Security Authority kana kuti NASA chekurapa vanhu pachena zvikuru sei vakwegura. Adza Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kurapwa pachena navana chiremba vanenge vachifamba nzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti mobile clinic pasi pesangano reNASA. Izvi zviri kuitwa muchegutu kwemazuva maviri. Amai Shamiso Katerere vanogara kuPixton pedyo nechegutu, mumwe avo vakarapwa pachena.
Aini ndiri kufara zviro kwazvo nechegutu nekuti ndandisina mari yekuti ndinorapwa mahara kuchipatara nekuti ndiri kurwara sablood vakawanda ndichisununguka mwana.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutana vaGeorge vavaya vanoti vanofara kurapwa pachena sezvo vasina mari yekuenda kukiriniki.
Kuchitiwana mari yokutenga mushonga, mari hapana. Apa iwe unorwara, apa zvinhu zvakatisunungura, zvosunungura zvikuru, zvokuti tinototide zvaramba zvakadaro zvisati tinjiye.
Chiremba weNASA vaHumphrey Mapuranga vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kukiriniki yavo nekuti vanorapwa pachena.
Isu tiri kurapa vanhu pachena zvireva kuti vanhu vakawanda vari kusvipika kunze uku vanofarira zvirongwa zvakaita sezvizvizvi.
VaMapuranga vanoti vanhu vakawanda vari kurwara nezvirwere zvinoti chirwere cheshuga, kurwadziwa makumbo nemaoko uye BP.
Kazhinji zvirwere zvatinoona zviri muvanhu tine tinoti arthritis kana kuti makumbo, majoints, zvirwere zvemajoints, makumbo, sana nemagokora andsoon. Kwozoita vane BP vakawanda zvakare vatinoona vane BP. Sezvamunongozivawo imini, BP inobata vanhu vakawanda zvakare shuga. Shuga inyaya imwe yatinoona yatinobata ruzhinji rweZimbabwe ende tinoona vakawanda vachiti vachida kubatsirwa futi papa.
Kunyange chirongwa ichi chakanaka mukubatsira vanotambura, vamwe vanoita zvematengerwo enyika vave kutoti zvavanakira sezvo zvichivapa mukana wekutsvaka mavhoti sezvo nyika yatarisana nesarudzo. Mumiriri wechegutu muparamende vari nhengo yeZANUPF vaDexter Nduna vaudza Studio 7 kuti kuunza kiriniki yeNASA munzvimbo yavo inzira yekutsvaka rutsigiro rwavo nerwumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzegore rinouya.
Kuti tingaseparata utano hwevanhu nepolitics kana kuti ugaru hwakanaka hwevanhu nepolitics hapana. Chandingangoda chete kuti zviitike ndezvokuti iye 2018 yachoka indiri weZANUPF vambotanga vavhoterawo vaMugabe vavadzurire pachigaro vozivhoterawo kaniniyo kuitira kuti vazive kuti wavo chouyawo vakamboita kuti zvinhu zvedu zvitinakire uchiripo.
Dzimwe nhengo dzeZANUPF dziri kubuda pachena kuti dziri kushandisa NASA nemabazi ehurumende kutsvaga rutsigiro rwebato ravo musarudzo dzegore rinouya. Mitemo yenyika haibvumidze hayo zviri kuitwa nenhengo dzeZANUPF izvi. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini Ata Chiguriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru weUnited Nations anoti mauto ehurumende yeSouth Sudan ave kusvika pamuzinda wevarwi vapanduki vanotungamirwa nevaimbo wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaRiek Machar. VaDavid Chiera avanove mukuru weUnited Nations muSouth Sudan vanoti zviuru zvevanhuwo zvavo hazvichina pekugara munzvimbo zhinji dziri mudunhu reUpper Nile apo mauto aswedera pamuzinda wevapanduki uri muguta rePagak nechekumaodza nyemba kwakadziwa kumabvirazuva. Boka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinonzi rakazivisa kuti harisi kuzocheka miganhu mitsva yekushandisa musarudzo dzegore rinouya nekuda kwekuti nguva yapera. ZEC inonzi yakazivisa kuti yatora danho iri nekuda kwekuti urongwa hwekunyoresa vanhu patsva kuti vave mugwaro revavhoti idzva hunotarisirwa kupera muna zviita wegore rino, izvo zvinozoita kuti isare isina nguva yakakwana yekutara miganhu yematunhu kana kuti delimitation. izvo zvinenge zvoreva kuti ZEC inenge yoshandisa miganhu yakashandiswa musarudzo dza 2008. Bumbiro remutemo wenyika rinoti miganhu iyi inofanirwa kuitwa pachishandiswa zvinenge zvabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti census. Izvo zvinenge zvoreva kuti miganhu inofanirwa kutarwa kwapera makore gumi. Kuverengwa kwevanhu kwekupedzisira kana kuti census yakaitwa muna 2012, asi miganhu haina kutarwa, zvinoreva kuti miganhu yakashandiswa musarudzo dza 2008 yaitevera kuverengwa kwevanhu kwakaitwa muna 2002. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu, pamwe chete nava munyaradzi Paul Mangwana vanove nhenge veCentral Committee uye vachimirira ZANU-PF munyaya dzesarudzo. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti vanotambira sei danho rezeki iri uye mashandiro ari kuita boka iri.
Isu seMDC inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai. Tinokukadzika kwakanyanya kunyanya nemashandirwo ari kuitwa basa nezeki. Nokuti iye manje tanzwa nhasi mumapepa nhau achinyora kuti makits okutanga mazana mana achasvika munyika muna September. Nokudambudziko richaitika pajonga nderekuti nguva yekuregister mavoters tinoona sekuti ichaita kumbunyikidzwa. Zveshuwa nguva chaiyekuti vachaita delimitation ivo vasati vatombotanga voter registration tinoona sekuti pamwe une zviri deliberate.
Ndikubatei muromo wangu.
Kuramba vachingopusha mabhesi kuti aende mberi.
Regai ndikubatei muromo. Vamangwana, munoti iwo nedanho iro rekuti ZEC ichakundikana kutara miganho mitsva yekushandisa musarudzo.
Mutemo wenyu constitution unoti iwo delimitation inofanira kulinkwa nepopulation census. Saka takaita the last population census mu-2012. Pane pachitarisirwa kuti most probably the next one inozoitwa after 10 years, it will be 2022. Saka pamutemo wangu vasingakwanisi kuita delimitation yachona iyoyo in terms of the new constitution. So hapana chakaipa pamutemo chiri kuitwa nezeki, varikutotevedzera constitution. So hakuna chinotinetsa isu kuti vanhu vavhote vachishandisa maboundaries emaconstituents akaitwa 2008. Ndoatashandisa mu-2013.
Pindai vaGutu.
Ndokuti kupururudza ka ndokunge paita madanha, paita zvinhu zvinonakidza zvinosaka kuti vanhu vati vediwe vanhu vezeki vagona basa, ngati vapururudzire. Zvino havasati vasvika pachinhano chokuti vati makitsi tava nawo taakutanga kuregista. Dambudziko ratinaro nderekuti tingapururudza sei iyo prosesi yacho yokuita BVR, biometric voter registration, isati yatanga. Tozopururudza isu kana taona kuti yatanga, yafamba nemazvo, zviri pachena, zvinofadza munhu wese ane kodzero yekuregista.
Vamangwana, vamwe kusanganisira vaGutu vari kuti ZEC iri kuita maune kunonoka kwairi kuita kufambisa zvinhu, zvinove zvavari kufungidzira kuti zvine advantage kuZANU-PF. Munoti iwo?
Ini handina kuva mandate yekundimirire ZEC kana kuidefenda, asi ini ndiri kuona kuti basa riri kuitwa neZEC riri pachena. Vhiki yapera takadaidzwa maparties ese akamirirwa muparliament tikaratidzwa mashandisiro anoda kuitwa neZEC kuti vaite biometric voter registration. Mapping yemasenders tichizvezviita zvakadini, takaratidzwa zvese, munhu wese akagutsikana kuti pana apa pakaitwa basa rine unyanzvi. So vakamhanyisa futi vasingatevedzeri zvinoonekwa kuti zviri detailed enough, tovati zvevakanya. So ngavaite basa ravo, ingatingobata hana.
vaGutu, ZEC ikashandisa miganhu ya 2008 inenge yashandisa census ya 2002, zvinenge zvichiri pamutemo here?
Apa ndo pane dambudziko, nokuti 2008 election the limitation yakaitwa yakanga iri based pa 2002 census. Saka zvoreva izvo kuti dei taida zvedu kunatsogadzirisa zvakanaka, the limitation yaiitwa izvozvo. Isona sekuti chinhu uno chiri kuita ichi vune vari kuita deliberate. Hatitomboti shamisi futi kana vakazoti kwata kwacho BVR yanonoka. Ngatidzokerei kuchi voters roll yamudedi.
Vamangwana,
handi munongoziva kuti vanhu vagara vachidyiwa maelection vanongogara vachingotya kugara vakangodyiwa. Isusu tinoti mapazi anenge apuwa basa ngaite basa ravo nemwoyo wavo wese. We have always been prepared for elections. Takapinda maelections even 1980 tichibuda muhondo tichinyatsoona kuti zvinhu hazvina kumira mushe, tikati tinongopinda maelection notoda kutora nyika yedu.
Avanga variva mnyara dzipolo mangwana vanoe nengwe zanu PF. Manzo zvakare kubva kumutauriri MDCT vao Betty Gutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare ne Studio 7. Iye zvino tochikuendesai kuna Mavlas Mushanganya uye weStudio 7 achitipa pamire hurumende yeAmerica panyaya yemabasa anoitwa neUnited Nations.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekodzero dzevanhu pasi rose. Pamusangano uchangopera weUnited Nations Rights Council, America yakatora danho guru mukuona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzaremekedzwa pasi rose. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, Amai Nikki Haley, vakakurudzira kuvandudzwa kwemashandiro ebazi reHuman Rights Council, vachiti kazhinji rinoda kungotaura nyaya yeIsrael chete. Amai Handley vanoti bazi iri rinofanirwa kutarisawo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muDemocratic Republic of Congo. Mumiriri weAmerica uyu akaburitsawo mashoko kuvatori venhau achiyambira DRC nezvekuda kudzivisa kwayo vaongorori veUnited Nations kuenda kune dzimwe nzvimbo munyika iyi kunonzi kuri kutyorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya. Hurumende yeAmerica iri kushorawo kutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muVenezuela, umo mune vanhu vave nenguva yakareba vachiratidzira. Dzimwe nyika dzinonzi dzinofanirwa kuongororwa panyaya yekodzero dzevanhu iEritrea, Ivory Coast neBelarus. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekodzero dzevanhu pasi rose. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino todzokera zvakare kuna Marvelous achitipa zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei paFacebook page yeVOA Shona. Tangati ine hurukuro yekutarisa kuti hutsi hunokachidza wakawanikwa iwo huchidirwa nemapurisa kune vamwe vairatidzira muHarare vatsigiri vechidiki reMDCT neZuro hungakanganise here utano hwevanhu. Regai tinzwe kune imwe nyanzvi vanova ivo chiremba.
Ndonzi Dr. Ivan Masara, ndiriko organization on Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kwandiri munyori ukoko sekretari. Ina hutsi hwakatoonekwa kuti hunokanganisa vanhu. Kune dzimwe nyika vakatoita mastudy vakaona kuti hunogona kuzokonzera kana cancer kumberi uku. Ende ifen paunoputa ipapo panogona pane vanhu vane zvirwere zvakaita sana asthma nezvimwe zvinoita kuti vanetsika nekufuma anogona kutoafektwa immediately.
Kumvura yatiri kuona ichidirwa vanhu vazhinji yavari kuti inovava inoitawo zvakamira sei panyaya yeutano hwemunhu.
Mvura hatichatatozivawo kuti chiri mukati mayo chii, but ikodzero yevanhu kuti mapurisa anofanira kudisclosa kuti machemicals ari mumvura inge api, kuzoitira mangwana kana munhu akazowana zvinomuwana azvivo kuti zvakabvepi.
Kana munhu achinge abirwa hutsi uhu hunokachidza kanawo mvura iyoyi inovava, anofanira kutora matanho api?
Anenge achifanira kuugeza nemvura obva panzvimbo yacho oenda kuenda rimwe divi remhepo kuti azvi akwanise kufema zvakanaka. Inenge ichifanira kuti wobvisa hembe dzese then wopinda mumvura mushawa kuti ubvise nhengi remvura yacho pamuviri sezvo zvisingazvikamuti munei mumvura iyi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Vateereri musakangano wachirongwa che Live Talk Women's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai munyika nekunze. Vanoda kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Motokari yebato reMDCT inopiswa mumusha wekuwadzana. Zvinofungidzirwa kuti zvine chekuita nenyaya dzezvematongerwo enyika. Zeki inoti haisi kuzovandudza mikano yesarudzo gore rinouya asi kuti iri kushandisa yakashandiswa musarudzo dza 2008. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 13 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje iCity Bank yenze isivumelwane le City Council investment engange 7 million silama stands eMahatchula East amiku middle density silama stand ay 670 eMahatchula East.
Ikhansile yakobulawayo ilobelana isivumelwano sokusebenzelana lebhanga leCommercial Bank of Zimbabwe emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu.
Belukuthi abantu bakhone ukuthi basebenzisa amakhono abo banikezwa uNkulunkulu kulokuthi baye becabanga ukuthi baphume phandle kwezwe baye kwamanye amazwe bafike babe ngama-criminals or bathi engulfed in prostitution and all sorts of dirty things that they are doing outside the country.
Izizalane zeZimbabwe zisungula umkhankaso wokukhuthaza intsha ukuthi iziphilise ngamathalenta ayo hathi ukugijimela kwele South Africa.
Uzulu wakwamadlambuzi ePlumtree ukhuza umhlola ngemva kwesehlakalo somunye usobhuku okhijelwe itranki ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo namhla ilobelane isivumelwano sokusebenzelana lebhanga leCommercial Bank of Zimbabwe emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu eMahatchula East okuluhlelo olukhangelelwe ukubiza izigidi eziyisikhombisa zamadola i$7 million, kubika uNompumelelo Moyo.
Namhlanje bekulilanga elihle edolobheni lakobulawayo lapho iBulawayo City Council ilobelana isivumelwano lebhanga leCBZ sohlelo lweMahatchula East okuzaqala ukulungiswa imigwaqo, impompi zokuthwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo. Umqondisi weCBZ kobulawayo unkosikazi Joanna Dube uthe bangene kusivumelwano leBulawayo City Council batshala izigidi eziyisikhombisa zamadola i$7 million ukuze kwakhiwe izindlu ezingamakhulu phose ayisikhombisa.
Namhlanje iCBZ Bank yenze isivumelwane leCity Council investment engange 7 million silama stands eMahatchula East amiku middle density silama stand ay 670 eMahatchula East. Nxa ufuna ukuthenga lesi stand, nxa ule cash yakho oyenelisa ukuthi uthenge kumbe lathi eCBZ sile cash plus housing account yethu lapho ongenelisa ukuseva 50% yemali yestand ofuna ukusithenga, thina siza kunika enye i-50% ukuze uthenge leso stand ungabhadala i-loan lay kweminyaka eyi-10.
Obambele umeya wedolobho lakobulawayo ukhansila Nomenhlabano uthe isivumelwano sokutshala imali yokulungisa izitanda size ngesikhathi esihle ngoba ikhansili ayilamali okwamanje.
Uhlelo lelo zanceda abantu bakobulawayo ngokwehlisa inani labantu abadinga amastand kumbe izindlu, ngoba kathesi inani elabantu badinga izindlu lingu 110,000. So lokho siyawamukela kakhulu, njalo siyasisa ukuthi amanye amabhanga engathatha ivanga elifanayo ukwenza iCBZ sisebenzeni sonke njengama citizens akobulawayo, siyehlise inani labantu badinga izindlu.
Umsa Umsekeli kamqondisi wezindlu ekhansilini yakobulawayo, umnumzana Dikta Khumalo, uthi iBulawayo City Council okwamanje ilabantu abazinkulungwane ezedlula ikhulu i-115,000 abamelele ukuthola izitanda kumbe izindlu ababhalisayo.
Okokuqala, kumele ukuthi umuntu ebe registered ku-housing waiting list e-City of Bulawayo. Ungaregister ke usisiba lelungelo lokuparticipate kuma schemes e-councilor chairman. Siyathatha i-advert siyifake ephepheni, sinxuse abafisa ukuba lezindlu ukuthi be-apply, ukuthi bengene kuhlelo lokuthi bephiwe izindlu, kusiya ngokuthi yiluphi uhlelo. Abantu asebe-registile okwakhathesi sebangafika ku-115,000.
Ububanzi bamayadi emzini weMahatchula East azaba ngamakhulu ayisithupha ama-square meter, njalo ukwakhiwa kwalomuzi kuzahambelana lokuguquka komumo womkhathi kugcwalisa uhlelo lukahulumende lokwakhiwa kwezindlu phansi kwe-ZIM asset. Kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho, ikhansile yedolobho lakobulawayo iyehluleka ukulungisa izitanda zokwakhela izindlu osokudale ukuba inani labantu abalinde ukuthola izindlu likhuphuke. Ibhanga le-CBZ lithe ingqe ngubani ulakho ukuthola isikwelede sokwakha kumbe ukuthenga indlu ngemva kokugcinisa imali ebhanga okomnyaka. Ngimele iStudio 7 yobulawayo eMahatchula East, ngingunompumelelo Moyo.
Ngesikhathi ezomnotho ziqhubeka zisoma kwele South Africa, izizalwane zeZimbabwe sezisungule umkhankaso ohlose ukukhuthaza intsha yelizwe lazo ukuthi iziphilise ngamathalenta ayo, hathi ukugijimela kwele South Africa. Lumkhankaso ozaqhuba uhlelo lwayo lwakuqala kuyonale impelaviki kobulawayo ugoqela ezemidlalo, ezemiculo, ukulingisa leminye imisebenzi yezandla eyenziwa ngabatsha. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukoma kwezomnotho eZimbabwe sekubangela ukuthi izinkulungwane zabatsha kugoqela labanye abangakaqedi isikolo bagijimele kwele South Africa bezodinga amadlelo alihlaza. Kodwa kukoma kwezomnotho kwele South Africa sekubangela ukuthi iningi labatsha laba bagcine sebebamba inkunzi, abanye bethengisa imizimba yabo ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Giyane Dube uthi umkankaso wabo lo uhlose ukupha ithuba entsheni eselizweni lokuthi ihlakulele amathalenta ayo emvelo iziphilise ngawo, hathi kuyadinga olunye uhlupho kwele South Africa.
Ukuthi abantu bakhone ukuthi basebenzise amakhono abo abanikezwa uNkulunkulu, kulokuthi baye becabanga ukuthi baphume phandle kwezwe baye kwamanye amazwe bafike babe ngama-criminals or bathi indulge in prostitution and all sorts of dirty things that they are doing outside the country.
Omunye wabaqoqa lohlelo umnumzana Enos Mlilo uthi ngempela viki bazaqhuba uhlelo lwabo lwakuqala lwalomkhankaso kuyonale isonto ezayo, lapho kuzaqhuqazana khona amaqembu ebhola labatsha ayisitshiyagalombili aphuma kuward 9 elokishini leMpophoma.
Sizabala mhla ka-16 July this coming Sunday. And ama teams esilawo ngama teams are affiliated to i-BSSN which is Bulawayo Social Soccer League, and they are just were trying to promote ukuthi Christy Boys isuke streeting through e-sport. Ngiwakathisa into ekhona ukuthi akula msebenzi akulani into isukuthi angisakathisa libhore.
Kunkulumo yakhe ayethule ngomnyaka ophelileyo uMongameli Mgabe kwakuthinta ukuthi iningi lentsha ikakhulu kwelimandebeleleni bakhula belawo umqondo wokuthi baza kuya kwele South Africa, kanti-ke leli lizwe lalo selibhekane lobunzima kwezomnotho. Ngenyanga ephelileyo kuvele ukuthi nani labangasebenziyo kwele South Africa seledlule kumathumi amabili lesikhombisa ekhulwini. Ngakwelicele iningi lezalwane zeZimbabwe ziyakufakaza ukuthi amasela amaningi emalokishini eHillbrow, eBeria leUvele yintsha yeZimbabwe. Kuyafakazwa njalo ngabaningi ukuthi maningi kakhulu amantombazane eZimbabwe asakhulayo asephila ngokuthengisa imizimba endaweni eziningi ezenza lokhu kula malokishi. Umnumzana Dube uthi balethemba lokuthi umkankaso wabo lo uzakwenza intsha lethalente kwezemidlalo, ukucula, ukulingisa leminye imisebenzi yezandla ihlale phansi ihlawulela amathalenta abo kube yiyo indlela yokuziphilisa. Uthi kakhulu kulamathalente ezemidlalo bazavuna okukhulu ngalomkhankaso.
Sikhangelele ukuthi nama scouters abuya kuma team amakhulu, namanye ama scouters abuya kwamanye amazwe afika thole i-talent sikwazi ukukhiqiza omadinda nabo Peter Ndlovu nabanye abadlali bodumo basemandulo.
Iningi lamaqembu azabe qoqozana kobhanyo eMachobana eNyathi elokishini eMpophoma ngempela viki. Alenja iningi kakhulu esivele idlala kumncintiswano yeBulawayo Social Soccer League. Umnumzana Mlilo uthi phansi kwale mncintiswano abayibiza ngokuthi Wafa Wafa Social Soccer Tournament, usebona amathalenta amaningi azosizakala kakhulu ngalomkhankaso.
Ukuba bavathola khona ama peace job landline ngokuthi ungabancedisa. So I think this social soccer catches yiwe ngani epage abantu ngoba yikho lapho kuphuma khona into eziningi. So I just hoping ukuthi i-tournament le iza benefit abafana abancane lathi thina abadala so that we can achieve our goals.
Uthi ngaphandle kokusiza intsha ukuhlakulela amathalenta emvelo, lolu hlelo lokuzilibazisa kwentsha luzasiza njalo ukubakhipha entweni ezimbi ezigoqela ukudala amacala lokusebenzisa izidakamizwa. Melesulo 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedictine Mhlapo.
Kusehlakalo esithiye uZulu wakwamadlambuzi ePlumtree ekhuza umhlola kulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa izolo embuthanweni obuvizwe izakhamizi ezithi sezidiniwe ngobuthakathi obenzakalayo kulesi sigaba. Kube lokufuthelana njalo kulumbuthano phakathi kwabo wafa wafa laba lamapolisa, wona acine edubula umbhobho emoyeni emizameni yokuchitha amakhulu abantu abeze kulumbuthano. Isisusa sendaba nansi. Izakhamizi zithi kulomunye ubaba owayesebenza esikolo semadlambuzi high owafayo onakanelwa ukuthi wafakelwa ekudleni. Phezu kwalokho kulabantwana besikolo abafayo labo ngendlela engacacanga esolisayo. Izakhamizi zicineke zibiza abantu laba abazithi bakhipha ontikoloji, abazibiza ngokuthi ngowafa wafa, ukuthi bazexwayisisa ngokutshona kukababa lo owayesebenza esikolo. Bazile ke izolo bakhipha abakukhiphayo owafa wafa, kodwa bathi sebezama ukuya endlini yomunye umbalisi owake waba ngumphathisikolo, bathola ejamile wahle wabatshela ukuthi baphume baphele. Ubikwa esuke wachayela amapolisa ucingo asesizake engasadlanga nkotshana amapolisa esezochitha abantu ngokudubula umbhobho, kodwa induna yalesi sigaba uChief Madlambuzi wayala ukuthi umcimbilo uchithwe uchitheke. Sixoxe laye uChief Madlambuzi wachasisa okunengi.
Ya ikona sidlale kahle umdlalo but kusuke kwaba nama disturbance ngoba sesilapho sidlala kwabe namapolisa phakathi.
Angene njani amapolisa la?
Ah, kukhanya ngani kulomunye usenior sebhuku obe engani kafuna ukukhitshela izinto zakhe. Ngathi iwafafa zibizwe ngabantu bevillage, kube kwenzeke isimanga esikolo ukuthi kulomuntu owafakelwayo esikolo, and then kulezinye izinto ezenzakalayo evillageni abantu abasuthiseki ngazo. So abantu baplana ukuthi sibize iwafafa maybe zingasikhiphela lezo zinto ezimbi esigabeni. Bavumelana abantu bakwenza lokhu.
Basebebuya ke owafa wafa kwazi ukuhamba njani?
Basebebuya owafa wafa balonda njengokuba okwakuyenzakele kwasekuqaleni. Bayafika lalapho kwaqala khona umonakalo esikolo. Uthi sekwenzakele kanjalo bangena esikolo okwakulolo head wayebambi ngaleso sikhathi.
Kwahamba njani? Kukhona abakukhiphileyo, bakhona abathakathi nabanukiweyo?
Hayi, kukhiphiwe izinto ezimbi esikade sizikhangele ngamehlo but imase zihluka lapho zisetshenziswa nezinye indlela zitshintsha.
Kuyini okukhitshiweyo?
Kukhitshwa impondo ezinye ezingazaziyo ukuthi impondo zani. La manzi ukuthi angamanzi eframachina. Into emangazile mina ngikaze mbona eframachina efileyo lapho eduze esingathi mhlawumbe bathethe khona lapho lawo manzi.
Kuthiwa ngamanzi awo eframachina njani?
Amanzi lana angabona bayagcoba bona amasebenzi into zabo ukuthi behambele emoyeni, ngiyabona njenge-flying machine.
Vanga kaba panjwe.
Ayi, bebe banenge but abantu bathole ukuganga bebe bavili.
Bavumile ukuthi impela balokuganga.
Bavumile.
Ubonabo bebe lani bebe phetheni bona.
Ah, omunye ukhitha itrunk elobulongwe babantu phakathi.
Imihlolo le, ubulongwe babantu. Uthe ecasisa wathi ubusebenzisana ngumquba.
Hayi, lo muntu kuthatha lokulongo sekwalokhu engu-village head. Ngiyabona ukuthi efuna ukuthi labana abantu bemsabe ngoba ubulongo lobo ngababantu belocal lapho ahleli khona.
Manje ubulongo ebuye esabisa njani?
Akusho ukuthi kule ndlela angabuyenza ngayo ukuthi esabeke yena.
Lo yinduna uChief Madlambozi esixoxela ekhona le kwaMadlambozi lithiye kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaqhubekela phambili sicwayisisa ngalolu daba.
Ogu Live Talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzene bomama sixoxa ngenhlelo ezenziwa ngabesifazane abangamakholwa esiKristu okugoqela umhlangano omkhulu wabomama owe Women of Dominion owenzelwe lapha kwele Melika.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obedume ngokulwela amalungelo oluntu wakwele China uLia Xiaobo akasekho. UZiyabo obhubhela mhla ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane yesibindi ubesele minyaka engamashumi ayisithupha lanye i-61. Intsha yebandla le-MDCT ithi izaqhubeka itshengisela phezu kokungaguquki kwendlela ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC olusebenza ngayo. Kubikwa kubotshwe ontanga abahlanu izolo lapho kutshengiselwa. Akwaziwa ukuthi bazasiwa emthethwandaba nini njalo lokuthi betheswa cala bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF, uMnumzana Joseph Chuma, endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT, uNkosazana Thabita Khumalo, onguye osungula lingxoxo.
Ontanga bethu kabaphathwanga kuhle ngendlela abayibona ngayo bona izeki ngodaba lokuthi bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba okuthi avavote ngoba izeki lomthetho wabo bathi bona kumele umuntu abuye logwalo olufakaza ukuthi uhlala ngapi. Sonke siyazi ukuthi udubo lokusebenza kuleli lizwe yinkanakatha yodubo esinalo oliqondane nabontanga. Iningi labo abalazindlu, abanye ngabalojayo, abanye basala kuhlala ngabazali. Nxa kuyikuthi labantwana baloje ezindlini afithe ezinye zikamne wethu ubaba uChuma yikuthi nje usebenza kuhle ambonta ngabalisa, but abanye bayala ukubabhalela izincwadi ezikhombisa ukuthi bahlala khona. Njalo ontanga bona bathi kanti incwadi zokuthi zihlala ngathi zilani lokuthi ngelobisa ukuthi ngibhode mina ngilesithupha esikhombisa ukuthi ngiwumzalwane waseZimbabwe ngoba ngasithiwa nguhulumende waseZimbabwe. Kungani kungasetshenziswa isithupha kungaziwaba lo daba lobu bufakazi ukuthi umuntu uhlala ngayo?
Nanti udaba Mnumzana Chuma, uthini wena?
Ngiyabona udade wethu uyayibeka sibili indaba kodwa bese ngiphendukisa ngilithani ngisemuva kancane ubana asinazeleli ukuthi into leyi ivele isenziwa lakudala lakudala. Nxa usiyarejesa ukuvota besivele sisithatha izincwadi zona leziyana ezokuthi noma uliloja uphi incwadi kube ulelilolo umuntu ohlala khonapho naye ukuthi afaka ukuthi hayi uvele uhlala khonapha. So yinto ebivele isenzakala asiukuthi betheta yinto esintsha kibo. Mbone ngazani maybe mhlawumbe into okumele ngabe siyayenza yikuthi thina njengamalunga awedani nephathembe sikubone khonoku sikhangele kona singakubamba njani. Iproblem yokutshengisela enjeyo ngamajaha endawo yilona
basuke bebenze lokuthi kodwa mhlawumbe abanye babe besenza ngokuqiniso kodwa kusuka ukungena abanye abenza ngokudinga izindlela ezokuphindisa lalokho ukuthi azethiwa yikulutha sebethisa izinto emgaqweni sebephambanisa abanye abantu abazenzela iy'nhlelo zabo ezenanga khonapho yibo kushobe le problem kodwa mina bona ngathi yizinto okumele zihlambele phansi kulungiswe ngoba yinto ebevele ikhona lakudala.
Nkosazana Khumalo, kungaba liqiniso yini kakhulu ukubana bakhona ababe bele njongo yokubhidliza?
Ngingakaphendula umbuzo wakho mne wethu ngothi ke ngiphendule udaba lokuthi udaba lobobufakazi ezincwadi ukuthi abantu bahlala ngaphi laluvele lukhona. Hayi bo, sivela dinga uzibuse sahamba sonke sayavota kasizange sibuzwe ukuthi sihlala ngaphi. Ngesikhathi kusoniso kwakukahle kuzana uPF ngoba bona babekwazi ukuthi iningi labo abalandawo zokuhlala. Sahamba lezithupha saphiwa ngamakhadi okuyi-green okubufakazi ukuthi mina sengilobisile ukuthi ngizanelise ukuvota. Kazange sikumthwe isiwele ngofakazi ukuthi sihlala ngaphi. Namhlanje abantwana batho njalo ngesizathu sokuthi iningi labo kabasoze banelise ukuthi bathole lezo zincwadi ngoba iningi labo khona ngabantu vele abavotayo, ngabantu abalojayo. So sesikhangela indaba yokulutha le. Lokhu sababala saba yibandla le-MDC singena emigwaqweni sitshengisela. Akula bufakazi obukhombisa ukuthi sangena ezitolo sathatha izinto ezingayisizo zethu. Ubufakazi obukhona ngobukahulumende osebenzisa i-tear gas ethela laba ontanga abatshengiselayo ukuthi khona bona kabathokozi ngendaba yokuvota. So kasizikasale zitshontshe ezitolo zabantu abenza kutshontshe ngamapolisa ajikela itiye gazi bathele labantu abazimeleyo besenza imisebenzi yabo abayinanda emadorobheni. Njalo uhulumende kanti yena uzabathela ngentuthulo ehitshalo ebathelelani bona abantwana sebezamile ukuthi bakhulumisane layo layizeki. Izeki kayizwakali igxila impande. So abantwana bakubone kuqakathekile ukuthi baphume ke bona benzeni bayetshengisela emigwaqweni ngoba izeki yala ukubalalela.
Nanto ke udaba uthini mnumzana ngalokho kuthiwo ngunkosazana Khumalo?
Ngiyabuza udadewethu Sibili, kodwa njengoba ngithilo ebuveni lapha into ekhona yokuthi nxa sinezikhalazo into enhle yokuthi bona wonke amalunga lalawo even ibandla le-MDC ibandla le-ZANU-P F kakhulu kakhulu balabameleli babo edale lephalamende. Ngakube mina bengibona ngantu akuqathe lona ngabe ulutsha lolu olu-MDC lubizile amalunga abo edale lephalamende ukukhokasi yabo njengebandla bakufaka sobala ke konoku into abakhala ngazo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-P F, ubexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe ngokunye kwezizathu ezibangela ukuhlukuluzana ezindlini ikakhulu abesifazana abatshaywa ngomgabo. Lo ngumbono wabantu abaphatheke kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elulethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Abantu laba bagoqela unkosazana Msawe Nkosi Ndlovu, umnumzana Sindiso Pepe lo nkosazana noMathemba Nyathi.
Khona ukuthi amadoda ofisukathi khona imuka balapha endlini nzalalelwa konke ukuthi mama ugcina engasela kanti kutheni ukukhuluma kulokuthi uvele umfaka isandla. So iyakhathaza indaba leyo. Amazweni amaningi ehlukeneyo Sibili, ama-victim amaningi ngomama. Kube le ndaba leyo ukuthi susuke emendweni uzasiyangisa, leyo ngiyabona ukuthi yiyo enkulu Sibili.
Sindiso Pepe khonapha ecingweni kunjani?
Ngiyaphila baba unjani?
Yes, akuphose nje 1 minute siyakunika.
Ungabona ubaba ehlukumeza umama uligwala. Uma ubaba njengenhloko yomuzi, uma ukhumbula iBhayibheli lithi lona ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba wasesenza indoda. umfazi wakhitshwa ebangweni lwendoda.
Silomama ke kunomathemba nyathi ecingweni
bangaze bebekwenza kudala mara manje kungani sokuqale phansi of which mina I believe ukuthi akukho right. Omama nabo banamalungelo because into ewonwe ngomlomo ilungiswa ngomlomo. Usangamshaya umuntu kodwa kungalungi lutho. So ukushaya omama mina ngithi phansi ngakho.
Lapho lizwe unkosazana Nomathemba Nyathi ohlala kwele South Africa. Umnumzana Sindiso Nyathi lo nkosazana Musa wenkosi Ndlovu bekuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni elilithola kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.
Agesizwe udaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Ilizwe leMelika liqhubekela phambili ngokuncedisa izwekazi leAfrika ukuthi lilwisane lamalwecatsha anjengeHarakat Shabab, Al-Mujahideen kumbe i-Al-Shabab. Okwamanje leMelika selibeke imali yokudinga inkokheli yamalwecatsha la alwisana lohulumende weleSomalia okuthiwa basebenza ndawonye lamalwecatsha okuthiwa yi-Al-Qaeda. Amalwecatsha e-Al-Shabab ajayele ukuhlasela amazwe anjengeKenya leSomalia lapho asebebulele khona abantu abaningi okumangalisayo abagoqela amasosha omhlaba wonke jikelele. Intatheli zindaba abanika abantu uncedo olushiyeneyo kanye labantu makhaza. Abanye abantu sebebaleke emzini yabo ngenxa yamalwecatsha la abulala ikakhulu abatsha labesilisa asebekhulile. Uhulumende weMelika ofakele inhlanganiso yamalwecatsha le izijezo zenotho njalo engavumeli ukuthi abantu beMelika basebenzelane lawo isibeke imali yokudinga inkokheli ye-Al-Shabab. Abadingwa ngamehlo abomvu babalisa uFuad Mohamed Khalif, uFuad John Gala, uBashir Mohamed Mohamed, loMukta Robu. Abaza baveza bazanikwa izigidi ezinhlanu zamadola eMelika, $5 million ngalwecatsha linye ngalinye. Abanye njalo abadingwayo ngu-Abdullah Yare, lo Zakaria Ismail Ahmed Hesi, owaziwa njalo ngokuthi nguZaki Madobi. Ozaveza laba ke uzathola izigidi ezintathu zamadola eMelika, $3 million. EleMelika lithi kalisoze liveze abantu abalinika umzila wokuthi babambe amalwecatsha la. Nxa kukhona ofuna ukubikela uhulumende weMelika ngalokhu akudingayo, hamba esigodlweni seMelika kumbe uthumezele umlayezelo wakho ku-email address ethi rfj@state.gov. Ngizaphinda njalo, rfj@state.gov.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Thina
Amambazwa mnyama egqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje esithi singabantwana abancane abahlala eThempelini. Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Ikhansili yakoBulawayo ilobelana isivumelwano sokusebenzelana lebhanga leCBZ emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu.
Uzulu wakwaMadlambuzi ePlumtree ukhuza umhlola ngemva kwesehlakalo somunye usobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa.
Silugqiba lapha uhlelo, igama uChris Gande lilayo.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.